Sarudzo dzeprimary isarudzo dzinoitwa nebato kana pachinge paita vanhu vakawanda mubato iri vanenge vachida kurimirira muward kana constituency imwe chete musarudzo dzenyika yese idzo dzinoitwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Nengo dzebato rinenge richiita sarudzo idzi ndidzo dzinovhota musarudzo idzi. Bato riri kutonga reZANU PF rakaita sarudzo dzaro, nengo dzaro dzichiburitsa umbowo hunoratidza kuti dzakanyorisa kuvhota neZEC. Mamwe mapato akamirira kuita sarudzo dzavo atataura nawo ati nengo dzavo dzinoda kuvhota musarudzo idzi dzinofanira kunge dzakanyoresa neZEC. Mutauri webato reMDC inotungamirirwa navaWalsh Mencube vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti unogona kunge uri nhengo yebato asi usina hanya nesarudzo dzenyika.
Haugone kuipinda musarudzo dzausingadi dzausingavhoti. Iwe wacho unofarira kuratidza kuti unoda nokubudisa registrations ndochinhu chokutanga tisati taenda kune zvimwe zvatogona kuti wakamboita sei, wakabhadhara here mari dzako dzemasubscriptions sememba, wakazoita sei. Tisati tasvika kwese ikoko kana unzwirana tsitsi kwese ikoko, tofarira kutanga kuona registration slip.
Mutauri wesangano reTransform Zimbabwe vaJustin Makota vaudza Studio 7 kuti kunze kwekuvenhengo yebato kunyoresa neZEC kunoratidza kuti munhu ane chido chekuda kuvhota musarudzo dzenyika. Mutauri wemadreshal Christian Democrats vaSebastian Mubvumbi vati pavakasarudza vanhu vachamirira bato ravo musarudzo vainge vasina basa nekuti munhu akanyoresa kuZEC here kana kuti kwete. VaMubvumbi vati kunyoresa kuchiruke ndera mberi uye vakaona sekuti vanhu vachanyoresa sezvo vachikwanisa kunge vakakanganiswa nezvinhu zvakawanda. Vanongorora zvimatongerwo enyika vakazvimirira vaVivid Gwede vanoti zvakakosha kuti mapato aone kuti nengo dzavo dzakanyoresa kuZEC nekuti ndizvo zvinoratidza kuti vanhu vane chido chekuvhota musarudzo dzenyika.
Nyaya iyoyoyo yekuti vanhu vakachida kuvhota chete ndo vachavhota maprimary ingangokurudzira zvayo zvakare vanhu avo vanonzwa usimbe hwokurechita kuvhota vachiti handino rechite kuvhota asi ndoda kurechita kuvhotera maprimary kuti vange vachiitawo serious.
Kunyange hazvo sarudzo dzeprimary dzakamutsa mutauro muZANU PF imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Vekezela Gumbo vanoti iyi ndiyo chete nzira yekutsvaga vangamirira bato pachena.
Because vanhu chaivo chaivo ndivo vanofanira kusarudza vanhu vanovamirira mapolitical positions aripo. So without primary elections hatigoni kuita imwe nzira iri fair yekutsvaga vanhu munhu anomira as a consensus among various groups akasiyana-siyana muparty.
Asi vanoti sarudzo idzi dzinofanira kuitwa zvisina chikiribidi kuti pasaita mhirizhonga padzinenge dzichiitwa. Mapato akawanda munyika achaita sarudzo dzekutsvaga nhengo dzichaamiririra musarudzo sezvo aine nhengo dzakawanda dziri kuda zvigaro zveparamende nemakanzuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.